Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations kana kuti ZHOCD wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Vacharamba nezuro vakabva vatsvuka makereke aya padandemutande ravo reTwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaMutata vaudza Studio 7 nhasi kuti mashoko avacharamba anoratidza kuti havazive kuti zvinyorwa zveZHOCD zvinonyorwa sei. VaMutata vati ivo munyori chete asi pfungwa ndedzeutungamiri nemakereke avo.
Pane kusanzwisisa kuti mastatements ezHOCD anonyogwa sei. Anonyogwa neutungamiri wezHOCD vachitaurirana namamother bodies avo. Kana yava statement yabuda isiri yemunhu mumwe chete inenge yava yeZimbabwe Heads of Christian Denominations.
VaMutata vati havatye kuti vakadomwa nezita navacharamba vachiti semugari wemunyika vakasununguka kutaura zvavanoda zvinosanganisira zvematongerwo enyika.
Hapana chekutya anunurai because kana anenge averenga statement yemachurches anonyatsokuona kuti hapana mashoko akashata uyezve hapana chine chokuita nepolitics dziri kutaurwa apa. Kwozoti haisi mhosva kana vanhu vakaparticipata mupolitics haizi mhosva saka. Kana chero zvanga zviri izvo hapana munhu anofanira kutya nyaya yekuparticipata mupolitics.
Sachigaro wekereke yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe, imwe yemakereke anoumba ZHOCD, Bishop Neva Mparutsa, vati mashoko avacharamba haana kunaka sezvo vaMutata vanongove munyori.
VaMutata vanotonyorawo zviri zvagarwa nedare.
Bishop Mparutsa vati vachanotaura negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nemukuru weNational COVID-19 Task Force Dr. Agnes Mahomva pamusoro pedanho rehurumende rekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kupinda muchechi.
Tikamika tonoona pfungwa yedu tobva unoona madhamau tomuva tofunga tofa unoona togaraona patoaonesa tonoona minista wedu wehealth honorable vice president ovado vamwe tofa unoona tobva unoonawo madhamu
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravacharamba pataenda pamhepo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi mumwe mugari wemuchinhoi anopinda chechi yeRoman Catholic vaClifford Rusere vati mutemo unofanirwa kubata munhu wese zvisinei kuti makereke here kana kuti makambani. VaRusere vati kana makambani ave kumanikidzwa kuti vanenge vasina kubayiwa vasaende kubasa, makereke anofanirwa kutevedzerawo izvozvo.
Kana hurumende yakangotaura kuti vanofanira kungogara vakaungana gavagange vakangobayiwa ka vanhu ngatingotedzerei sekungodaro zvekutaurwa nehurumende. Kana kuri kumabasa kuri kungonzi vanhu ngavauye vakangovhaccinatwa wani sei zvazvinosiyana sei nekuchechi.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.